Murisi simbarangu,
Murisi simbarangu, Murisi simbarangu, Unodi papima.
Yesi simbarangu,
simbarangu, Yesi simbarangu.
Manero akanaka vateereri, ini ndiri Tanono Kawande ndichikuchingamidzai zvekare nomufaro muchirongwa chamunofarira chezvechitendero. Nhasi tine rombo rakanaka, tiri kuita hurukuro naReverend Dr. Kenneth Mutata, munyori mukuru kana kuti Secretary General veZimbabwe Council of Churches. Dr. Mutata, tinokugamuchirai nemufaro.
Thank you. Tinotenda Wande kuva neni pachirongwa chenyu.
Tisati taenda mberi, Dr. Mutata, mungatitaurirawo here kuti Zimbabwe Council of Churches yakatangwa rini uye chinangwa chayo chiri chei?
Zimbabwe Council of Churches imubatanidzwa wemakereke 26 nemaassociate members anosvika ku10. Yakaumbiwa 1964 kugweru munguva makereke anga achitambudzika nenyaya yekuti matongegwe enyika vachena vachishungurudza vanhu vatema, kereke yaifanira kubate sei nyaya iyoyi.
Tinoona kuCatholic Church kuti Pope Francis vari kuedza kugadzirisa nyaya yemafata anonzi haana kubata vana vezvikomana zvakanaka. Imimi mukanzuru nenyu, kana zvakadai zvikaitika munoita sei?
Mukati medzikereke dzedu, mamember churches eZimbabwe Council of Churches, munomuka nyaya dzakaita seidzodzo? Kana iri nyaya inenge iri nyaya kanangana nekereke imwe chete, kereke imwe neimwe inogadzirisa nyaya yayo pachayo, kana zvichibvira kuti pane munhu akapara mhosva, vanofambisa kugadziriswa kwemhosva iyoyo zvichifambira nebumbiro remutemo wekereke yavo. Tinoziva kuti pane vafundisi vane mhosva dzavakapara dzine chokuitawo nokubata vana chibharo nezvimwe zvakadaro. Tinotoziva nyaya mbiri dzakaitika kumakereke mamember churches edu mamwe maviri vafundisi wavo vakasungwa vakaenda kujera.
Dr. Mutata, pane vanoti chechi dzinosimbisa uye dzinokurudzira kuregerera anenge akutadzira, asizve vanoti chechi hadzizoiti hanya neuyo anenge akanganisirwa, munoti chinyi nazvo?
Ndofunga inyaya inorema zvikuru nenyaya yekuti dzimwe nguva makereke anomanyira kuchenesa zita rekereke nokuvanza nyaya dzinenge dzakaita sei. Asi chakakoshawo ndechekuti kereke inge ine maprograms kana kuti urongwa hwekusimbisa vana mai kana vanasikana, kuti kana pane nyaya yakadaro yaitika mukereke vakwanise kutaura vane simba, atingati maempowerment program. Zimbabwe Council of Churches inawo maprogramu akadaro avanoitisa kubatsira vana mai navanasikana kuti vakwanise kuzvimiririra nokumutsa nyaya dzakadai kana dzichinge dzaitika. Kereke ndo inofanira kunge iri conscience yesociety. Kana nyaya dzakadai dzikaitika mukati mayo, kereke inofanira kumira nedzose vari vulnerable. Kereke haifaniri kusaidzana nevanosimba, asi kuti neavo vari mukati memasocieties edu vanenge vachishungurudzwa.
Dzimwe chechi mukanzuri yenyu hadzina basa nokumuya kwedoro, dzimwe hadzidi kuzvihwa. Vamwe zvevanoti zvevakadzi vazhinji, aiwa, asi vamwe vachiti uyo neuyo ndevangu. Munozvifambisa sei pamunenge musikatenderani kudai?
Diversity kana kuti kusiyana-siyana kwekunamata hakutangi iko zvino, kunotanga even panguva yakapuruka Mweya Mutsvene. Kwanzi wakapuruka akaita pamusoro poumwe noumwe, vakataura nendimi dzakasiyana asi vakanga vachinzwana. Chakanyanyisa kukosha zvikuru ndechokuti pane zvinhu zvisingakwanisi kukompromisiwa, zvinhu zvakaita sokuti kereke ichiri kutenda kuna Jesu Kristu here, ichiri kutenda kuna Mwari weutatu umwe here, Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene. Pana mamwe mafundamentals kana zvinhu zvatingati nheyo dzekutenda kereke padzinosangana. Pana mapractices anoinfluensewa nenyaya yematraditions kana kuti tsika dzakasiyana-siyana dzemakereke.
Reverend Dr. Kenneth Mutata, tinokutendai zvikuru nenguva yamatipa kuzivisa vateereri vedu nezvebasa rechitendero rinoitwa nekanzuru yemachechi yemuZimbabwe.
Tinokutendai Mr. Wande.
Ini ndini wenyu tanonoka Wande. Ndichikusarisai nemufaro nevimbo huru yekuti muchange muinesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero.
Yesi ndeyo.